manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri kubvumbi 18 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inocherechedza kusvika makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachikurudzira kubatana munyika.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu ngavatore mukana uripo kuitira kuti vavote gore rinouya vachivhotera munhu anokwanisa kudzosera nyika kumakare apo yaive izere uchine mukaka.
Sachigaro weState Procurement Board vachauskuwaza vanoshaya nenzira inonetsa kunzwisisa kuti chii chaizvo chaitika.
Highlanders inorohwa 3-2 neDynamos makwikwi eIndependence Trophy.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutedzeri wasachigaro weboard rebhanga guru renyika uye vari sachigaro weState Procurement Board vachauskuwaza vawanikwa vakafa vari mutara iri pasi pehofisi yavo paClub Chambers muHarare. Mashoko ari kubuda anoti vakuwaza vaonekwa vakafa nemudzimai wavo uyo vanga vasiya ari motokari apo vaenda kuhofisi kwavo. Zvinonzi mushure memaminetsi angade kusvika makumi matatu, mudzimai wavakuwaza afunga zvekuti anoona kuti chii chanonotsa murume wake kudzoka, ndipo paazoona murume wake chave chitunha. Nyaya dziri kubuda dzinoti vakuwaza vajamba kubva mu9th floor yehofisi yavo. Asi chiri kushamisa panyaya iyi ndechekuti hapana aona vakuwaza vachizvikanda kubva mu9th floor. Tabata mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati kuti tinzwe zvaitika.
Isusu semapurisa tiri kuongorora nyaya yemurume ari kunzi adona kana kuti apunzika achibva pa9th floor yepaClub Chambers muHarare mangwanani pamanguva dza11 ndokubva afa. Saka mapurisa vari kuongorora nyaya iyoyo kuti chii chaitika. Zvafamba sei?
Tiri kunzwawo kuti mudzimai wavo anenge anga aripo, icho kwadereje.
Mukuongorora imomo ndo munozoburitsa kuti zvaitika ndezvipi kana ashaika ndiani. Zvese izvo ndosati tichiri kuongorora, saka toda kungotitaure kuruzhinji kuti hongu pane munhu ari kunzi afa adona paClub Chambers muHarare. Ndo nyaya yatiri kuongorora iyoyo.
Saka hapasati paziviswa kuhama dzake kuti ndiani mufi?
Izvo munozotarisira kwatiri mukufamba kwenguva kuti tinenge tava nezita here kana kuti kwete.
Asiwo Chief Superintendent Nyati, iwo vakawaza vanga vachimbotaura kuti pane vanhu vanga vachida kuvaita kafira mberi, ndeimwe nyaya yamuri kuongororawo here?
Blessing, isusu zvatataura semapurisa ndo zvatinomira nazvo kuti tiri kuongorora munhu ari kunzi apunzika kubva pa9th floor muna Club Chambers muHarare akashayika. Ndo nyaya yatiri kuongorora iyo. Zvizhinji zvakawanda kana kuti zvinotevera tinozozvitaura tapedza ongororo yatiri kuita.
Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare.
Vanhu vakawanda vaungana nhasi kumhemberero dzaitirwa muNational Sports Stadium muHarare. Umwe mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakurudzira vanhu kuti vabatane munyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kekutanga nhasi mumakore makumi matatu nematanhatu apfuura, vaMugabe vapinda mukati menhandare kusvika pedyo nepanobatidzwa moto unoratidza rusununguko rwenyika vari mumotikari. Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu, vaMugabe vati zvakakosha kuti zvisinei kuti vanhu vane zvitendero zvakasiyana-siyana, vachitsigira mapata akasiyana-siyana, munhu wese mwana weZimbabwe uye vanhu vanofanirwa kukudzana. VaMugabe vati hurumende yavo inoziva kuti rusununguko pasina shanduko munyaya dzeupfumi pamwe nemagariro everuzhinji akanaka hazvina zvazvinoreva. Vakati ndosaka hurumende yavo ichiramba yakashingaira mukuvandudza upfumi hwenyika kuburikidza nezvirongwa zvakaita seZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti ZIMASET. VaMugabe vatiwo gore rino vanotarisira maguta asi vachema-chema nekusakadzwa kwemigwagwa nemafashama akaitika munyika. Kunyange hazvo ruzhinji ruri kuchema-chema nemari iri kushayikwa kumabhanga vanotengesa, avo vanga vakazara zvikuru kumhemberero idzi, vati nhasi bhizimusi range richivafambira. VaDarlington Kupfuma ndeumwe wevange vachitora mufananidzo kuNational Sports Stadium. VaKupfuma vati zvinovafadza kuti kuburikidza nerusununguko vave kuitawo mabasa avo emaoko vakasununguka.
Tichirangarira zuva rekuhwina kwatakaita nyika yedu yekuchitonga kuzere reZimbabwe 37 years kuchitonga kuzere hurumende yababa Mugabe. Saka papa tega chibhoo tsvako zvedu mari masenzi nekutora mafotos sezvo mazuva ano tave kuzviitira ndo 100% pamwe inotorwa nababa Mugabe. Sati tichikotiwo tikawano apa nepapa chikotoro chiwano mari dzekuraramisa mhuri.
Amai Miriam Chikonyora avo vanoti vaive chimbwido munguva yehondo vati zuva rerusununguko vanorikoshesa zvikuru. Vati vanoramba vachingotsigira vaMugabe kunyange musarudzo dziri kutarisirwa mugore ra2018. Amai Chikonyora vati bato reZANU-PF ndiro rega rine remangwana enyika rakajeka.
Saka isu tinongoramba takatsigira vaMugabe sana chimbwido nanamujibha. Hatisiyane nanamugabe kunyange 2018 watiri kutoenda tiri kutotsigira vaMugabe tichivati pamberi naMugabe tichitoti tinotoda kuti vatipe mainputs pamapurazi avakatipa. Tinoda kutorima, tinoda kuti zvinobudirira muZimbabwe. Ende zuva ranhasi zuva randifadza nokuti ndaona vanhu vakazara kudarika makorese.
Vanhu vauya kumhemberero idzi vange vachifadzwa nezvakasiyana-siyana kusanganisira mutambo wenhabvu pakati peDynamos neHighlanders. Zimbabwe yakaona uzvitonga kuzere muna 1980 ikawana nyika iine upfumi hwakawanda, vanhu vaine mabasa. Asi neutongi hunonzi nenyanzva huna kunaka, Zimbabwe yaparadza upfumi hwayo izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina mabasa, vazhinji vachidya nhoko dzezvironda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, mapato anopikisa emunyika nhasi abatana nevana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kuzere, achiti hapana chekupemberera sezvo nyika yakaondongwa nehurumende yeZANU-PF iyo yagara pachigaro kwemakore makumi matatu nemanomwe. Mugwaro ravaburitsa pamusoro pezuva ranhasi iri, mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana chekupemberera sezvo vana veZimbabwe vari kuramba vachifushirwa nenhamo pamwe neurombo. Vatsvangirai vanoti zuva rekuzvitonga kuzere iri rave kutorwa sechinhu chemunhu nevari mumasimba ekutonga, vachikanganwa kuti vana veZimbabwe vakazvipira kufira nyika yavo kuti iwane rusununguko. Vanoti rusununguko ruzere runofanirwa kuonekwa nekuwanda kwemikana pamwe nekusununguka kuzere kwevanhu vose. Vatsvangirai vakurudzira vanhu kuti vatore mukana uripo kuitira kuti vavhotere gore rinouya munhu anokwanisa kudzosera nyika kumakare apo yaive izere neuchi nemukaka. Ngatinzwei mutauriri weMDC Tivaobert Gutu vachitaurawo pamusoro pemashoko avatsvangirai nezuva rekuzvitonga kuzere.
Statement yakabudiswa naPresident Morgan Tsvangirai yanatsobudisa pachena kuti isu sebato guru bato ravanhu reMDC tinoita commemorate Asi tinoti hapana chokupembera, hapana chokuselebreta pazuva ranhasi. Hongu tinopembedza ushingi hwevanasikana nevanakomana vakabhadhara the ultimate sacrifice yokuti tiwane kuzvitonga kuzere kubva kuBritish colonial rule. Asi tichikurumidzazve tichiti zvekutaura kwaita vashangirai mustatement mavo, matamburiro oita vanhu, kugunun'una kwoita vana veZimbabwe, kutambura kwoita nyika yose kubva kuZambezi kusvika kuna Limpopo, kubva kumaripati kusvika kutamandai, hapana chingafadza zvongotaridza kuti vanhu vava paunhapwa hwehurumende yeZanu ichitungamirirwa navamugabe. Saka tinoti isu zuva ranhasi zuva rokuti vanhu tifungisise, nokuti nyika yavondongwa neutongi hwoudzvanyiriri hwavamugabe.
Asi kavagutu, rusununguko hachisi chinhu chingabva changogadzira shanduko yose inotarisirwa navanhu zuva rimwe chete. Harusi rwendo here rwekuti ruchiri kufambwa nevana veZimbabwe kuti zvese zvamunoshuvira zvinge zvagadziriswa?
Hongu jonga rwendo, asi ngatitarisei makore atafamba. Tafamba makore anokwana makumi matatu namanomwe. Makore akawanda zvokuti mwana akazvarwa muna April 1980 atova nemhuri, kana ari murume atova murume mukuru, kana ari mudzimai atova mudzimai mukuru. Saka zvireva kuti patova negeneration nechidimbo chapfuura kubva patakawana kuzvitonga.
Imi sebato rinopikisa riri kutarisirwawo kuzopinda muhurumende, zvii zvamungasiyanisa zviripo nhasi nekunge maakutonga?
Isu chikurukuru chatinoisa pamberi ndechekuti vanhu vave nefreedom, vanhu vasatongwa nedemo muhuro. Tinoti huori kwete.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT vaobet gutu vari parunare muHarare nestudio 7.
Zvichakadaro, mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai biti vanotivo panguva iyo nyika yasvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere, chikamu chekutanga chegore rino charatidza kuve chakaomesesa kuvana veZimbabwe sezvo pasina tarisiro yekuti hurumende ichagadzirisa zvino. Vabiti vanoti Zimbabwe yakasungwa mbira dzakondo nematambudziko akawanda, izvo zviri kutadzisa mikana yekuti nyika isimuke zvakare. Vanotiwo kana ZANU-PF ikaramba iri pachigaro, dikita pamwe neropa revana veZimbabwe zvichaerera pasina.
Mutauriri weMDC notungamirwa naProfesa Welshman Ncube vakurawo nechihwai vanotiwo bato ravo rabatana nenyika yose mukupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere, uko kwakauya vanhu vatambura. Asi vachihwai vanoti vana veZimbabwe nhasi vari kuchemera rusununguko nekuzvitonga kuzere, kwete hurumende yakangogovera minda kunhengo dzeZANU-PF chete uye kubvumidza umbavha pamwe neuori.
Gurukota rinoona nezvekuchidzana kweamerica nedzimwe nyika varex Tillerson vatumirawo mashoko ekurekotedza Zimbabwe nekusvitsa kwayaita makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere. VaTillerson vati nyika yavo inodyidzana nevanhu vemuZimbabwe muzvinhu zvakawanda, izvo zvinosanganisirawo shiviro yekuti Zimbabwe ive neutongo hwejekerere pamwe nebudiriro yakanaka. VaTillerson vati mugore rinoteera America nevanhu vayo icharamba yakazvipira kuvanhu vemuZimbabwe uye ishuviro yavo yekuti remangwana reZimbabwe rive rakajeka.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJimatis vati vari kuSaudi Arabia, nyika yavatanga kushanyira murwendo rwavo rwekuMiddle East pamwe nekuHorn of Africa, kunotaura nezvemabasa eAmerica munyaya dzekudzivirirwa kwematunhu aya.
No. Vachiti ndiyo chete nzira yekuvimbisa kugadzikana makore anotevera. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May nhasi vakurudzira kuitwa nekukasika kwesarudzo musi wa 8 chikumi mudanho ravanotarisira kuti runovaisa pachinhano chakasimba pavari kuita hurukuro dzekuti Britain ibude mubatanidzwa weEuropean Union.
Mauto emPakistan ari kuramba mashoko achangobva kupomerwa nyika iyi neAmerica ekuti iri kusarudza zvikwata zvevapanduki zvekurwisa munyika mayo senzira yekubatsira kuti muIslamabad guta guru rePakistan muve nekugadzikana. Pakistan inonzi iri kupindira mukurwisana kuri kuitika muAfghanistan.
Nasi Zimbabwe iri kupemberera makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere, asi zvinhu munyadzi zveupfumi hazvina kumira zvakanaka. Vamwe vanoti izviri kukonzerwa nekutadza kutonga kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti ichi ichokwadi nekuti nyaya yeutungamiri yakakosha munyadzi zveupfumi.
Zvinhu zvese zvinomiruka nekupfunzika pane chinhu chimwe chete zveutungamiri. Tingabate zvimwe asi chinhu chinokosha chinoratidza mutsauko panyika dzinosimuka dzinepundutso inyaya yeutungamiri.
Asi vanotsigira vaMugabe vanoti nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe ndiyo yapa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mashoko aya anotsigirwa nevanotungamira vechidiki mubato reZANU-PF vakudzai Chipanga.
Nyangwe parufu chaipo zvinonzi chema imwine tariro, kana wafirwa haungaramba uchichema kaupenyu hwese. Iko zvinezvi takapuwa masanctions, economy yedu yakakwadzwa nemaAmericans. Saka fine, takachema panguva yatakachema iyo, takatopedza, takatosvinwa musodzi, takutoshanda kuenderera mberi.
Asi Dr. Simba Makoni, mutungamiri webato rinopikisa reMKD uye vaimbova gurukota rezveupfumi, vanotiwo kutadza kutungamira kwete zvirango ndiko kwauraya Zimbabwe.
Zvirango zvakatemerwa vana Mugabe neshamwari dzake kusanganisa neniwo pandaandichiri mumusangano wechibhakera hazvisizvo zvaparadza upfumi hwenyika. Mukaverenga zvinyorwa zvekutengesa kwatiri kuita, chero chese chatiri kugadzira chinodiwa kunze kwenyika chiri kutengwa chichipera chichibhadharwa mari yacho ichiuya munyika ichibiwa.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti muna 1980 kusvika muna 1990 upfumi hweZimbabwe hwainge hwakasimba zvikuru. Musimboti hweupfumi hwaibva mukurima, zvigadzirwa uye mahotera kuburikidza nekushanyirwa kwenyika. Asi kubva kuma 1998 zvinhu zvakabva zvatanga kuita manyama amire nerongo munyika, zvakapa kuti kubva muna 1991 Zimbabwe iparure chirongwa cheEconomic Structural Adjustment Program kana kuti ESAP. Zvirongwa zvose izvi hazvina kubudirira kusvika paumbwa hurumende mubatanidzwa muna 2009 apo pakaparurwa chirongwa cheShort Term Emergency Recovery Program kana kuti STEP. Upfumi hwenyika panguva iyi hwakawedzera nezvikamu zvina nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 5.7%. Muna 2013 pakapera hurumende mubatanidzwa pakaparurwa chirongwa cheZim Asset nehurumende yeZANU-PF, asi upfumi hwenyika hunenge watonyanya kuenda kumawere. Zimbabwe haisi kupiwawo zvimwe zvikwereti nenyika dzekunze uye mabhanga akaita seWorld Bank neIMF. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nezvirango. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rePDP vatendai biti vanoti Zimbabwe haisi kubhadhara zvikwereti, nekudaro ndosaka pasina ari kuda kuikweretesa imwe mari.
Kana watadza kubhadhara chikwereti watova murwere, haufaniri kuti upiwe chimwe chikwereti. Kana watova murwere wafana nealcoholic nechidhakwa, so wakutorwara. So haungati mimi chidhakwa chirikurwara chine bhabharasi, muti ngatirapei bhabharasi iri nokutoma rimwe doro rakatowanda nokutokweretazve zvakatowanda hazviite.
Kunyange hazvo vamwe vari kugunun'una nezveutungamiri hwavaMugabe, gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSupa Mandiwanzira vanoti vaMugabe vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Ukateerera pavaitaura nevenhepfenyuro vari kuhondo muna 1975 kana pangava patakawana kuzvitonga kuzere mu 1980 ugoterera vachitaura pamusoro penyaya iyoyo imwe cheteyo nyango dano iri nyaya yekuti zviwanikwa zvedu zvinge zviri mumaoko avanhu vatema kana kuti ivhu redu riri mumaoko avanhu vatema hapana chakasiyana chakataurwa muna 1975 nechavanotaura gore rino.
Asi muimbi ane mukurumbira munyika Dr. Thomas Mapfumo vanoti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti nyika iende kumaziva ndadzoka.
Ikonomi yenyika haina kumira zvakanaka nazvo. Nhasi uno Zimbabwe ya number 2 poorest country in the whole world. Hazvisiri zvazvo tiri kuratidza kuti tiri kuenda mberi ende kwaitika corruption imwe is very serious.
Hongo nhasi Zimbabwe iri kupemberera kuzvitonga kuzere asi munyika zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo kusina mabasa, mvura yekunwa, zvipatara zvisinawo mishonga.
Apo veruzhinji vari kucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kuzere munyika taita rombo rakanaka rekutsikwa muno mustudio naamai Tafadzwa Matinenga Sanganza avanoshanda sechipanga mazano munyaya dzemitemo kuno kuAmerica. Amai Matinenga Sanganza, mungatiudzewo kuti zuva ranhasi rinorevei kwamuri?
Aiwa, zuva ranhasi rinoratidza kuti izuva rekufara ndichirangarira makore 37 asvika Zimbabwe. Saka ndinonzwa kufara zvakanyanyisa.
Asi semaonere enyu, chii chingaitwewo kuti zvinhu zvinge zvichinakira vanhu muZimbabwe zvikuru vechidiki, nekuti tinoona kuti ndo vakawandisa vanganzi kana kuti 60% chaiyo vanhu vese vari munyika.
Madambudziko ari kuwanikwa nevana veZimbabwe veruzhinji vari muZimbabwe, ndingangoti even though zvakati siyane ndo madambudziko atinawo futi kunoko. Tinoshuvira kuti tikwanise kuzviriritisa, kuzvirita. Tinoshuvira kuti tikwanise even kuita take part kuti vanhu vanoti vari kutonga vakwanise kudzikisisa zvinhu zvinotinetsa, kuwana mabasa, angave mapepa, kuzviriritira kuti tikwanise kuchengeta vabereki vedu. Ndo nhamo dzese dzatinadzo kuZimbabwe nekunoko.
Vamwe vanoti vechidiki taona hedu mukutarisa muchibata kuno kuAmerica nekuZimbabwe, asi vechidiki ndofunga munyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe vari kunzi havasi kupinda mune zvematongerwo enyika zvine mutsindo. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo kuitira kuti vechidiki vacho vange vachizokwanisawo kunzwikwa pavanotaura?
Inini ndingangokurudzira vachidiki kuti zvonichi musanyanyobatikane nezviri kuitika. Ndozvo kuti zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinokanganisa, asi kuti zvinhu zvichinje zvinotora kuti isusi vechidiki titoramba tichishanda, tichiramba tichiita zvatiri kufanira kuita. Kunofanira kunochienda kunoregista, uchinofanira uchizoona kuti ukwanise kuvhota, nokuti kwekupera kwezuva at the end of the day kuti zvinhu zvichinje zvinotoreva kuti isusi vechidiki ndisita kutofanira kutoona kuti zvinhu zvachona chi zvachinjika sei, and zvinoreva kuti isusi titoramba tichingoita take part in the change iri kufanira kuitika munyika dzatinge tiri kuve kuZimbabwe kana tikuno muAmerica.
Asi imi mune chidokwa dokwa here chekuti muzomirira vanhu kana kupinda mune zvematongerwo enyika, kana kuti handizvo henyu zvamunoda kuita?
Aiwa, kumirira kana kuti kuta take part nezviri kuitika utongwi hwenyika hazvingorewe kuti munhu uri kuenda uri kuti ndiri kunomirira zvakati ndini ndiri kunoita. Asi inini ndinokwanisa kuenda kunovhota, you know, ikoko kuenda kunovhota chinhu chikurusa kuto take a part in zviri kuitika munyika. Ndinokwanisa kuenda ndichinoona kuti chiri kuitika murainimani tiri kugara, chii chandingaite muchikoro, chii chandingaite kuti zvonichi pandigere pave panhu pakanaka. Zvinhu zvandinoona zvinhu zvakakosha stereki kuti munhu uwaniko kuti uri kunzi uri kushandira nyika yako.
Aiwa, tinotenda zvikuru amai Tafadzwa Matinenga Sanganza vatitsika pano pastudio 7 pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Vamwe vechidiki vanoti hapana chekupemberera muzuva ranhasi sezvo nyika yakatarisana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kushaikwa kwemari nemabasa uye kondomoka kweupfumi. Mumwe vechidiki ava ndiva Gift Siziva, avo vanorwira kodzero dzevanhu. Ngatinzwe hurukuro yavaita nanitunga milinkomo.
Isusu terechidiki tuona kunge hapana zvekupembera pazuva ranhasi nekuti kune zvinhu zvakawanda zvakaitika for the past 37 years zviri kuita kuti isusu terechidiki tione kunge 37 dzacho hadzisi dzekupembera asi ndedzekuchema nekuti ukatarisa vakawanda vedu havasi kushanda mayuti akawanda havana zvekuita vakawanda vakuita zvemadrugs kana vachigona kumatenga nebhondi koini dzakaunza navamangutya 37 years dzacho dzasvika nenguva yekuti hakuna mabasa hakuna mari hakuna kudya saka vechidiki mabasa avo kumuka vasina chekudya nekushaya basa ndiwo mabasa acho
zvii zvamuri kuda kuona zvichigadziriswa sevechidiki
zvekutanga zvinofanira kugadzirwa nechekuti anotungamira uye anonzi Robert Gabriel Matibiri Mugabe achiri chigaro nekuti watendera achagokutunga nyika ndochinhu chekutanga nekuti nguva zvinezvi inguva yekuti vanhu vachireflekta vachifunga kuti kwatabva ndekupi kwatoda kuenda nekupi yava nguva yekuti vachidiki vapiwe mukana wekuti vagadzire remangwana ravo ndozvechekutanga kwechibiri ndezvekuti sezuva ranhasi vamahovheti vakaenda kuhondo vave neruzivo rekuti ivo vari kuti vakasunungura nyika havasi kuapreciatwa neava vari kutonga zvichiratidzwa nehondo dzirimo nekusaapreciatwa kuripo kwemahovheterians zvinoratidzidzo shuwa kuti yava nguva yekuti vechidiki vachipiwa mukana kuti tigadzire mabasa tigadzire nyika kuti kuve neufumi unochengetedza munhu wese wezimbabwe.
VaGift Siziva ndemumwe vechidiki vanorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunhare muHarare nanitunga milinkomo westudio 7.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chakurira chikwata cheHighlanders 3-2 mumakwikwi eIndependence Trophy Final atambirwa kuNational Sports Stadium nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri veDynamos vari kupemberera mushure mekunge chikwata chavo chatora mukombe weIndependence Trophy nekurova Highlanders 3-2 nemapenareti pamberi pechaunga nhasi masikati muNational Sports Stadium. Prince Mahaka ndiye akanda penalty yekuita 3-2 kuti Dynamos itore mukombe uyu mushure mekunge zvikwata izvi zvaive zvamira 2-2 pamapenalty. Mutambo uyu wapera uri mangange 1-1 mushure mekunge Highlanders yadzura nepenalty yabva kuna Ralph Matema mutambo wave kupera mushure mekunge Dimbare yatungamira nechibodzwa chabva kuna Masimba Mambare. Zvikwata zviviri izvi zvaenda kuzororo zviri mangange 0-0 asi Dimbare yazodira peturu munharaunda yechipiri ndokukanda chibodzwa kubva kuna Mambare icho chasiya vatsigiri vavo vari murufaro rukuru. Asi izvi zvazopera apo Elisha Muroiwa abata ari munharaunda yemubati wepagedhe muridzi wepembe vaBrighton Chimene ndokupa Highlanders penalty iyo yakandwa naMatema. Dimbare iyo yanga ine vateveri vakawandisa munhandare iyi ingadai yatora mukombe uyu mutambo uchiripo asi vatadza kushandisa mikana yakawandisa yavawana kunyanya mutambi wavo mutsva wekuCameroon Ntoba Opupa uyo anga akarasika. Aka kave kechisere kubvira muna 1980 Dynamos ichitora mukombe mukuru uyu. Mutambo wechinhanho chechitatu wapera Capes United yadamburwa 1-0 neFC Platinum kuWhite City Stadium muBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu che The Connection chevechidiki tichange tichitarisa nezvinoreva zuva rekuwana kuzvitonga kusere tichitaura nevechidiki.
Aiwa, tinokutendai nekuteerera chirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lilanga eliqhakathekileyo lapho esikhumbula khona uzibuse. Uzibuse usilethele inkululeko, kufanele sikhululeke sonke. But ukukhululeka kutsho njalo ukuthi siphumelele njengelizwe, siphumelele njalo njengedolobho.
Bekungabizwa ozwayo lamhla kobulawayo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu bebezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium bethakazelela ilanga lokuthola uzibuse weZimbabwe.
We all belong to Zimbabwe, regardless of our activities.
Singama Zimbabwe sonke kungenani ukuba siyisima kanjani, kungaba kuhlangothi lwezokholo, imihlobo yezombusazwe loba yini, sonke siyizizalwane zeZimbabwe.
Umongameli Robert Mugabe uqonqosela ngokuqhakatheka kokuhloniphana lokumanyana kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe. Iqembu leDynamos liphakamise inkezo ye-Independence Trophy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bekungabizwa ozwayo lamhla kobulawayo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium zithakazelela ilanga lokuthola uzibuse weZimbabwe. Amapolisa lebutho leZimbabwe babukise imidlalo yabo ehlukeneyo bejabulisa umbuthano lo. Unompumelelo moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abani umbiko oqhakathekileyo okunaza lelilanga okamongameli Robert Mugabe, umphathintambo wakobulawayo uSandi Nomthandazo Moyo, labakhokheli bamapholisa lebutho bahlolile iviyo lebutho, amapholisa lamapholisa ejele abakade befolile. Umphathintambo Moyo uthe uyajabula ukuba ilizwe selifikise iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lathola uzibuse.
I say, amhlophe, makorokoto, congratulations.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Martin Moyo laye uthe kuhle ukuthakazelela ilanga likazibuhle, kuhle lakho ukuba idolobho likhule libone uzibuse ngentuthuko.
Ilanga eliqhakathekileyo lapho esikhumbula khona uzibuse. Uzibuse usilethele inkululeko, kufanele sikhululeke sonke. But ukukhululeka kutsho njalo ukuthi siphumelele njengelizwe, siphumelele njalo njengedolobho.
Ilunga lezanu PF Politburo uAbsalom Sikhosana uthe umthwakazi ajabulele ilanga lalamhlanje kodwa akhumbule intengo yegazi eyahlawulwa yilabo abalikhululayo.
Sithokoze sinjalo, asilibali intengo eyiyo eyenza saba kulesi sigaba.
Umngamuyi uLookout Masuku, unkosikazi Gift Masuku, uthe kuhle kulozibuse ngoba sebehamba lapho abamhlophe ababengabavumeli khona.
Hayi, ilanga lanamhla siyajabula kakhulu ukuthi sathole uzibuse, sesikhululekile, lathi sesikwanisa ukuhamba emavrandini lapho esasingahambi khona, lathi sesikwanisa ukungena ezitoro ezinkulu lapho esasingakwanisa ukungena khona.
Unkosikazi Letitia Malunga ikhosikazi likamuyi uSidney Malunga laye uthe uyajabula ukubona abantu beze ngobunengi bezothakazelela ilanga likazibuse.
Ngiyathokoza kakhulu, ngiyathokoza ilanga leli lanamuhla sesile 37 years sikuzibuse. Lathi sinje singamawido asisazisizwa singamawido, basijiyo baba, kodwa abantu bethu nohulumende wethu usigcinile.
Abasakhulayo labo baze ngobunengi bezonanza ilanga likazibuse. Ilanga belichisa okwamagama okubangele ukuwa kwelinye ipolisa ebelimempo lilinde abahlonitshwa. UZulu ubejabuliswa ngemicimbicimbi ehlukeneyo yemiculo yendulo eyeqembu labezomvikela kanye lomdlalo wenguqu. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Lokhu sikudaba lunye. UZulu weHarare umanyene labanye abelizwe lonke jikelele ukunanza usuku lokuthola uzibuse weZimbabwe. Ekhuluma emkhosini lo, uMongameli Robert Mugabe uqonqosele ngokuqhakatheka kokuhloniphana lokumanyana kungakhathalekile ukuba umuntu ungwaliphi ibandla lezombusazwe. UMavis Gama usethulela lolu dama ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuculwa ingoma ezehlukeneyo abeqembu lepolice band behaya uMongameli Mugabe ukugcizelela ukuba nguye okhokhelayo lapho belibazisa abakade besemkhosini wokunanza usuku lukazibuse owenzelwe eNational Sports Stadium. Okwakuqala uMongameli Mugabe akazange ehle emoteni yakhe yezimu-1 ungene kwenye emthwale eboda ukuhlola abakubutho. Ube mdambiyana lapho esethula umbiko wakhe lapho amangalise abanengi ngenkuthazo yakhe yokuthula lomanyano elizweni.
We all belong to Zimbabwe regardless of our affinities.
Singama Zimbabwe sonke kungenani ukuba siyisima kanjani, kungaba kuhlangothi lwezokholo, imihlobo yezombusazwe loba yini, sonke siyizizalwane zeZimbabwe.
Watshela uZulu ukuba ahloniphane kwezombusazwe kulilungelo lakhe umuntu wonke ukulandela ibandla lezombusazwe loba ezokholo alifunayo.
People have a right to belong to the party of their choice, to the religion of their choice.
Abantu balelungelo lokuba ngamalunga emabandla ezombusazwe abawafunayo, ukholo abalufunayo, kungakho bayekeleni balandele lokho abakufunayo njengokufisa kwabo.
Bezikhona isiphathamandla zengatsha zikahulumende okubalisa umphathi ntambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko uretired Colonel Chinga Dube.
Angijabule okumangalisayo, awamaningi amazwe aba nesikhathi eside kangaka into ezibahlupha kakhulu. Ye, kukhona ongakuyasihlupha kodwa-ke kulokuthula elizweni lethu ngemfundo eyaphambili. Njalo ngibona ngathi ne-ikhonomi yethu izaba ngcono ukuba lokho ikhona.
Omunye wabalwa impi yenkululeko uBrigadier General Douglas Nyikayaramba uqonqosele laye kudaba lomanyano elizweni.
We should vote, we should suffer, we should do everything to preserve our land.
Kumele sivote, kumele sikudubekele, senze yonke into ukulondoloza umhlabathi wethu, ukulondoloza ilifa lethu. Singenza njalo kuzokuba khona umanyano uqobo, umanyano wokuzithuthukisa, umanyano kwelakusasa.
Ngemva kombiko kaMgabe kube yisikhathi sokulibazisa uZulu ngendlela ezehlukeneyo lapho bekugiywa imigido eyehlukeneyo etholakala elizweni ngokukhokhelwa kwepolice band ebizihaya ingoma ngendima ezehlukeneyo. Ibigcwele inkundla yeNational Sports Stadium uZulu ekholisa imicimbicimbi ebisenziwa ngamaqembu ehlukeneyo agoqela abezomvikela. Umkhosi walonyaka wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Zime 37 Embracing Ease of Doing Business for Socio-Economic Development. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sinanza iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa eZimbabwe lithole uzibuse wabensundu. Kambe kukhona okokuthakazelela na ikakhulu sikhangela ubunzima uZulu abhekane labo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Abakumsebenzi wokulima yibo abakade belokhu bekhokhela eminyakeni engamachumi amathathu lesikhombisa edluleyo ekudlaleni indima enkulu yokuthuthukisa izomnotho welizwe leZimbabwe. Kodwa ngenxa yokonakala kwalumsebenzi kubangelwa izizathu eziningi ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi lokungaqutshwa kuhle kuhlelo lokwaba kutsha umhlabathi, abantu abasenelisi ukuziphilisa ngokulima sebephila ngoncedo oluvela enhlanganisweni zomhlaba eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo ezifana labo USAID. UMike Hobe Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Mandlethu Ngwenya osakhulayo oyingcwethi kwezokulima ehlala koBulawayo.
Eh, imizile ngokwayo nga ibuya ya affecta ama markets general because nga umbubuyile ngokuya ngokubuyivela khona pho kuma foreign agencies esikunanzelela ngithi i local market iyasafa for ge affect agriculture in the sense ukuthi ama prices omuntu abantu abalime kwezindawo sokusiba nzima ukuthi bething because already abantu bathola umuntu mahara ku community yona le.
Njengoba usizo lolu usenza ukuthi izinto ziqala ukubiza imali eningi, awungitsheleke mnumzane, ngombono wakho ungathi uhulumende kumele ame ngendlela zakhe zokuthola lolu sizo noma ungathi nina abantu abalimayo kumele niyehlise ukubiza kwezinto zenu?
Into esafa kakhulu from industry to ekuseni ama high cost of production. Ngasikhangele amazanje ase South Africa singakompare leZimbabwe. ESouth Africa ama-GMO they consider them like say power card. Thina ukuthi eZimbabwe don't allow, which means i-production process eZimbabwe automatically ivile iyadura.
Njengoba uyasho ukuthi indlela ekulima kweZimbabwe yabiza imali eningi, njalo ukuthi lokho yikho kwenza ukuthi izinto ezifana lokudla zibize imali eningi, ungathi isikhathi sesifikile na lapho sesingaqala ukuthakazela ama-GMO?
Ama-GMO ukuthi kule debate eningi kakhulu when it comes to ama-GMO. Abanye abantu they don't consider ukuthi they are safe or unsafe, but in reality the situation on the ground is support at the end of the day we are going that route. We are talking of ama-GMOs. Ama-GMOs are produced throughout emhlabeni from ama-crop tree livestock. At the end of the day it's not sustainable. We should embrace the technology.
Yiziphi ezinye indlela ngathuthukisa agriculture industry yethu ukuze iqale kasha ukusiza inotho kweZimbabwe?
EZimbabwe akula open market on certain products. Nxa ukuze ilizwe lidevelophe yinto eyaziwayo, into efunakala maqala is liberalization of ama-market.
Alo-ke ngumnumzana Mandlethu Ngwenya osakhulayo ingcwethi kwezokulima ehlala koBulawayo ubexoxa lo Mike Hobe oStudio 7 ekhona le koBulawayo. Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha olwe the connection sixoxa ngozibuse weZimbabwe ukuthi abasakhulayo bona babona njani. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ele balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America seWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China libike ukuba amazwe post angamachumi amathathu 28 azathumela inkokheli kahulumende emhlanganweni omkhulu wamazwe omhlaba wohlelo lwe One Belt and One Road esikodlweni salelo lizwe iBeijing. Uhulumende kamongameli Donald Trump welemelika uthi sesifikile isikhathi sokuqinisa ukulandelwa kweziqondiso zokuqatshwa kwezisebenzi zakwamanye amazwe zizosebenza elizweni.
Ilizwe lifikise iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lamhlanje umnotho welizwe umi nganxele kungela sibonelo sesisombululo. Ngomnyaka ka-1980 idola leZimbabwe lalilesisindo esilingana lesedola leMelika. Kodwa kwathi kuseyafika iminyaka yabo 2000 isisindo sedola leZimbabwe sasesehle kakhulu sesisedlula izigidi lezigidi nxa liqathaniswa ledola leMelika. Kanti kungaba kwabangelwa yini lokhu? Sibuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Iphutha lawa khonapha ekuthini uhulumende kaPresident Mugabe kusukela ngo-1980 azange akwazi ukuthi umkhonomi wakhiwa njani nxa usakhelwa uzulu wonke jikelele. Weke le minye imithetho eyayinzima kakhulu ukuthi yenze umkhonomi uqhubeke siya phambili, iqhubekele siya phambili. Economy yagcina kakhulu kundaba ze-corruption ezokuntshontsha. Kakuzange kube lokucabanga okuhle ngendlela yokuthi sikenza kanjani ukuthi umkhonomi ungene ezandleni zabantu abantu abamnyama labantu abamhlophe kodwa umkhonomi ungabi lobandla lolu olukhulu kangako. Ngemva kwalokho uhulumeni basengenwa yikungazi okukhulu kakhulu esekhuluma ngokuthi hhayi sokufanele kuphonge ukuthathwa ezinye ingatsha ze-economy ezifana lezokulima njalo njalo engalungiselelanga ukuthi abantu abazathatha lezo ngatsha bazakwazi ukwenza yini umsebenzi onjengalo. Khokho bonani kubele umkhonomi ungakhangela i-ESAP kayizanga icatshangwe kahle.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uvumelana lo Sibanda uthi isimanga ukuthi ilizwe likhokhelwa ngumongameli ofunde ukwedlula bonke omongameli emhlabeni jikelele.
Ubona njengani uba ngigabe udubo alalo ukuthi ama policies kumbe izinqumo alazo nxa sikhangele ku-economy ziyabe ziyizinqumo okumele zisebenze kodwa ngathi ngama populist policies. Kwesinye isikhathi uyabe esenza ukuthi abanye abantu bathabe kumbe adinge amavoti asiwo ama-policies engasebenzi. Njengomzekeliso ngo-2013 ama-elections angabe khona uhulumende wakhe uke wathi yena usekhipha ama-bills abantu bonke amagetsi lamanzi ama-water and electricity bills ngama populist policies kodwa classical amakhansile ukuthi bazuza imali ngabantu ababhadala ama-bills bese kusitsho ukuthi amakhansile ebengakwazi ukuthi benze i-service delivery engatholutho ngoba bengenamali
Ukusilela kwemali emabhanga osekubangele ukuthi uhulumende athi abazali bengabhadala ngembuzi lezinye izifuyo esikolo. Sekuchiye ingcwethi eziningi zizibuza ukuthi umnotho welizwe ususiya ngapi ke lapha. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenza umnotho welizwe uye nganxele ukuthi uhulumende ube usebenzisa ngendlela ezingayisizo ukudinga usekelo kwezombusazwe.
Yeah, ama policy amaningi kakhulu ayekhona okuzama ukuthi uvuselela umnotho welizwe ozimpress labantu ababe abangeniswa i-IMF i-World Bank. So kuthi kuthi akhethi kuzimase. So utshengisela vele ukuthi izithembiso eziningi ezenziwa yiZANU-PF isaplawana singathi ngama policies kuhambelana nezithembiso ezikukhankasa ama-election promises. Yikho kubehlula ngoba izithembiso ezinjalo mfowethu ziyahlupha ukuthi uzingenise emnelweni awe-budget kumbe owe-economic crop. Uhulumende kazani uZANU-PF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries njengoba sithi khona nge-economy welfare state. Ungazikhangele infrastructure izikolo izibhedlela zakhiwa kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazuza ama-service akhona isicho nge-infrastructure. Infrastructure izalo PF yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Phambilini kokhetho luka-2013 ibandla lezano PF lethula uhlelo oluthiwa izima set. Olwalukhangelelwe ukuthi luzadala imisebenzi engaba izigidi ezimbili, i-2 million. Kodwa ngemva kweminyaka emine lokhu kungela misebenzi ethe yadalwa, kodwa iqhubeka iphela.
Okwakathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe le-Uganda likhuthazwa ukuba lihlele ukuthi kwenzakalani kwezempilakahle. Okusanda kwethulwa kunhlolisiso ebizwa ngokuthi i-Uganda Demographic Survey kuveza ukuba sebebanengi abasifazana ababelethela esibhedlela njalo sebebalutshwane abantwana ababhubha besesebancane. Kuphinde kwavezwa kunhlolisiso le ukuba seziningi imuli ezisebenzisa ubulembu bokuvikela ukulunywa yimiyani echitha umkhuhlane woqhuqho. Loba kunjalo kukhanya engani banengi abantu abalokhe bengafinyeleli ukwelatshwa ezibhedlela e-Uganda. Lokhu kuyakhathaza kakhulu ngoba uZulu ufisa ukuthola uncedo kuhulumende kwezempilakahle. Uhulumende weMelika uthi kusobala ukuba kuyahlupha kwezempilakahle e-Uganda lapho ongela mali yokwenza ukuthi abantu bathole imithi nokunye okufunakalayo. Uhulumende weMelika uthi uhulumende weUganda uyehluleka ukulungiselela uZulu wonke kwezempilakahle. Ukhanya engani amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika abhekane lohlupho olunjengalolo oluhlasele ilizwe le-Uganda. Umongameli Yoweri Museveni wakubeka sobala ngomnyaka ka-2001 wavumelana lokulotshwe ku-Abuja Declaration ukuba kumele imali yamazwe efika kusilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini kumele kusetshenziswe kwezempilakahle. Kodwa okwamanje kukhanya engani imali efakwa kwezempilakahle e-Uganda yingxenye yalokho okumele kube khona kwisikhwama sikahulumende. Lokhu kukhanya kwenzakala emazweni amaningi kuzwekazi le-Afrika. Kwele Uganda kulabantwana abedlula izigidi ezimbili 2.4 million abalambayo okumangalisayo. Abantwana abanengi laba sebelomkhuhlane wokucaka okubizwa kuthiwa yikwashioka. Uhulumende weMelika wanika uhulumende weUganda ngomnyaka ophelileyo imali edlula izigidi ezilikhulu yokuthuthukisa ezempilakahle. Ilizwe leli lithi lizaqhubekela phambili lisekela ezempilakahle kwele Uganda.
Lolo ke beluludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo, iqembu le-Dynamos liphakamise inkezo ye-Independence Trophy ngemva kokunqoba iqembu le-Highlanders nge-3-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa enkundleni ye-National Sports Stadium lamhlanje ntambama. Okuningi sikuzweni kwintathelo yezindaba ezemidlalo uJoseph Njanje.
Umdlalo ufike kumizuzu engamachuma ithoba munemunye zingutshikilo bhanqa 1-1 njalo abahlehlele iqembu le-Dynamo sekutshawa imbekwa ngababalisa u-Emmanuel Mandiranga, uPhakamani Dube kanye loPeace Makaha, ikanti abakhuthileyo ngu-Ocean Mushure kanye loSimasimba Mambare. Kuqembu le-Highlanders abahlohlileyo nguPrince Dube lo-Alan Gadzikwa, ikanti abakhuthileyo nguRalph Matema, uSimon Munawa kanye loPeter Mutua. Iqembu le-Dynamo lithole inkezo imendulo zegolide kanye lenkulungwane ezilishumi lanhlanu zamadola aseMelika. Iqembu le-Highlanders lona lithole inkulungwane ezilishumi lemendulo zombala wesiliva. Emdlalweni wokudinga iqembu eliphutshe umncintiswano walonyaka likundawo yesithathu oqhutshelwe enkundleni e-White City esedolobheni lakoBulawayo, iqembu le-FC Platinum linqobele Cape United nge-1-0. Iqembu le-FC Platinum lihlohlelwe imvimbi William Steamer, yena ohlohle umbekwa ngehlandla lesibili lomdlalo ngemva kokuba umgadli weqembu le-FC Platinum uHilary Bakacheza ewiswe ebhokisini imvimbi yeqembu le-Cape United uLast Sithole. Iqembu le-FC Platinum lithole inkulungwane eziyithoba munembili njengomvuzo wokuphusha lisendaweni yesithathu, ikanti iqembu le-Cape United lithole inkulungwane ezine zamadola aseMelika. Impumela yemidlalo yanamhlanje itsho ukuba iqembu le-Dynamo silo iqembu eseliphakamise inkezo ye-Independence kanengi kulamanye amaqembu njengoba ukunqoba kwalo namhla bekungokwethoba munembili. Phambilini komdlalo iqembu le-Dynamo belilingana leqembu le-Highlanders, omabili lawa maqembu ephakamise linkezo ngemihla yesikhombisa. Ni Mele Studio 7 ngobulawayo ngu Joseph Njanji.
Njengoba ke lamhlanje bekulilanga likaZibuse, ilizwe lonke lithakazelela leli langa, abantu babuthene endaweni ezijeneyo kunye laseBotswana lapho uMartin Ngwenya asipha khona udaba olulandelayo.
Iningi leZimbabwe edolobheni leHabroni livuke libhekane lezanhluphe zansuku zonke bengakutshaya indiva ukuthi lilanga lokuthakazelela iZibuse ekhaya. Abanye bavuke begijimela kuyadinga imisebenzi beqhubeka bethwele nzima ngaphandle kwelizwe bexotshwe ekhaya ibunzima bomnotho wehluleka lokubanikeza ngitsho amathuba omsebenzi. Umnumzana Ndumiso Ncube uthi yena vele kade ekhohliwe lokuthi lamhla lilanga lokunanza uZibuse.
Mina vele bengilibele lokuthi lamhla lilanga lapho iZimbabwe yathola khona uZibuse, ngoba uZibuse wakhona kasimboni. Kuyini vele okumele sikuthabele? Singaphandle kwelizwe siyadubeka, akula sizathu sibile singasithabela.
Kukanti uMogeni Muleya yena oqeqetshileyo kodwa ehlale ngelamsebenzi eHabron uthi kuyisimanga ukuthi engabe athakazelelani ngelanga likaZibuse.
Yabona, nxa sikhuluma ngoZibuse sikhuluma ngendlela zonke zokukhululeka. Sonke indlela nje athi ukungcindezilwa ungela ngitsho amathubo odinga umsebenzi kumbe ukuthi uthule umsebenzi.
Unkosikazi Jennifer Ndlovu yena ophila ngokweluka emadolobheni atshiyeneyo uthi kakwazi lokuthi ibala elithi uZibuse litshoni uma kukhulunywa ngeZimbabwe.
Utshoni kade yena uZibuse utsho ukuthi sitshona sibhoda lamanye amazwe sibalekela indlala ekhaya thina sisithi siyazibusa.
Ngobunzima obukhona obubhekane lama-ofisi abameli beZimbabwe kwamanye amazwe obaze bethulwa lasedale lephalamende, kukhanya ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana yehluleke ngitsho lokuqoqa idili elincane lokunanza leli langa. Eminyakeni bekuye kube lwemicimbi noma nje ibe ingenwa ngembadalo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isHabron kwele Botswana.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, emapopoma, sotiti. Rasko, it's a number one band for my dance ojeda. Ematopu shata. Eki kumtwana lo uminangi amkanda. Lobu sewa ke lobu funugu mutata.
Uletatu lesa gupi sangale. Lesa gale, uletatu lesa gupi sangale.
Ula manga when I'm tita, Ulomona when I'm tita, Wage wambona ni mtita, Chela umazela ngapo na mtita.
Wage wadlula umbuchwa, Waza futi lo chava, Umtwana lo waye mpova, Izolo ngimbone lo memba wepucha.
Seka utoge isketi,
Awuchu kuchi yena usteti,
Uchu kuchu mtwana usteti.
Uza discover se buleti, Ugo tele sankaleli, Lea disguise ale sankaleli,
Umaze uti li sankaleli, Nyali tanda li sankaleli. Ebji tumtwana lo uminangi ya mtanda, Lobu sewa ke lobu funugu mutanta.
Mwene tatu nesa kupi sankaleli, Le sankaleli, Mwene tatu nesa kupi sankaleli, Le sankaleli.
Ebji tumtwana lo uminangi ya mtanda, Lobu sewa ke lobu funugu mutanta.
Mwene tatu nesa kupi sankaleli,
Love
is blind, I say you don't know that. Don't get nange hearty, don't do that. Hang up, break it hearty. Try me not as a Wednesday party, bombo clap.
Chando do to you, chando omli yo. When you feel silly yo.
Right now you think you are better. Manu wone mfana mi baza kusota.
Eki tumtwana lo uminangi ya mtanda. Lobu sewa ke lobu funugu mutanda.
Mwenetatu lesa kumpi sangale.
Ingoma ka Eskata ihamba lo Rasboom, ingoma ethi izangaleli sigqibela uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Bekungabizwa uzwayo lamhla kobulawayo lapho inkulungwane zabantu ebezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium zinanza ilanga lokuthola uZibuse. Umongameli Robert Mugabe uqonqosele ngokuqhakatheka kokuhloniphana lokumanyana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.